Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 22/2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
ZANU PF ichanosenzisa the military to go and register vanhu ende kana kubvisa vamwe vanhu zvavakaita pa-2018. Tiri kuzviziva zvese izvozvo and we will continue to hammer the point kuti unless Zek can assure the nation kuti that won't happen, then hapana confidence in Zek.
Vatsvangirai vanoti havachina chivimbo nemashandiro ari kuita Zek.
Tichitarisa mutengo unoratidza iwo kuti uri kudzika kubva panguva iyaiya yatabva iyi yekunyanya kushayisisa kubva pa$8.50 ndiya ndingati ndo mutengo webhagedhi re20 liters riyariya rinowanzoshandiswa kupima chibage.
Mutengo wechibage unonzi wave kuderera kune dzimwe nzvimbo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti nyaya yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika kwemauto iri kukanganisa zvikuru mashandiro esangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZEC amai Rita Makarau kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi, asi tabata vatsvangirai kuti tinzwe zvizere.
Problem yatinayo apa inyaya yetechnical. Zvichireva izvo kuti vanhu vacharegistwa sei neBVR, pane transparency here kana kuti accountability yokuti zvinhu zvacho zvinenge zvakabatwa nani? Kouya nyaya yesevha, and we know kuti the reason zvisingaiti izvozvo is because masevha aya anochengetedzwa nemamiritary. That's why even pavakapa Luxton vakapa kuti iite maBVR, but iri kuramba kuti ivape kuti vatenge sevha vega seLuxton. So tine dambudziko iroro rokuti zvichazofamba sei, nokuti chiri kudiwa apa ndechokuti ZANU PF ichanosenzisa the military to go and register vanhu ende kana kubvisa vamwe vanhu zvavakaita pa-2018. Tiri kuzviziva zvese izvozvo and we will continue to hammer the point kuti unless Zek can assure the nation kuti that won't happen, then hapana confidence in Zek.
Saka imi muri kutaurawo here nevamwe vekusadrak uku nekunana AU nemamiriro akaita zvinhu?
Kwese tiri kuvaudza nyaya iri pano kuti tiri kusangana ne-2018 vamugabe neZANU PF havasina sapoti yavanhu, chavava kungotemba kubira. But isusu manje tiri kuti yes, vanogona kubira, asi rwendo runo chidya matoo vakazodzikwa neganda remhuru, handimaoni, because toda kuchatomeka shuwa kuti zvese izvozvo pane transparency and accountability.
Tichitarisawo nyaya yekutsvaga rutsigiro, imi muri kuitawo sei sebato reMDC kuti muone kuti vanhu vakwanisa kuenda kunovhota? Nekuti ndo pane rimwe dambudziko rekuti vanhu vakawanda zvikuru vechidiki vanenge vasiri kutoenda kunovhota kwacho.
Ya, tiri kuzviziva kune machallenges aripo, but tiri kudhira nawo. Tiri kudhira nenyaya yekuti kumaruva uku vanhu havasi kuchidzirwa here. Tiri kudhira nekuti mumadhorobhawo taingiriza vhoti here yevanhu vanoenda kunoregista. Tiri kudhira nenyaya yekuti mayouth kuwana here chikonzero chokuti vaende vanoregista. Zvese izvozvo tiri kuita. Musi weSunday ndinee ndiine chitungwizi. So tiri kuita maprograms edu ari kuenda right to the grassroots mumacommunities. Tiri kuita manetworks around the country.
Mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Chipanga mazano che Human Rights Watch kuchamembe ku Africa vadewa mavinga vanoti vakaita musangano ne SADC kuti ise zisorayo pa Zimbabwe kuti munyika muitwe sarudzo dzakasununguka uye dzisina mutauro. Mukuzeya nyaya iyi tabata vadewa mavinga kuti tinzwe zvizhinji.
Pakati pemwedzi wa June takatomboita musangano ku Botswana ku Gaborone kumuzinda we SADC tora nemutungamiri wevashandi veSADC zvare amai Dr. Stegumina Tex tichivaturirawo kukosha kwekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kwekuremekedzwa kwekuti kusava nemhirizhonga zvakare kuti tichirangarira zvakamboitika kuZimbabwe mugore ra2008 zvakakosha kuti ziso rehutungamiri weSADC ringe riri paZimbabwe kwete panguva yesarudzo chete asi panguva yekugadzirira sarudzo vachiongorora kuti nyaya dzemhirizhonga dzinofamba sei zvakarewo kuti mapurisa vanoita basa ravo nemazvo here uye zvesangano resarudzo rezek riri kugona here kuita basa risina kwarakarerekera. Zvese izvi takavaturira tinoramba tichivayeuchidza tichivakumbirisa kuti varambe vachiongorora.
Vati vakupindurai here panyaya dzenyudzi?
Hongu, asi chandinoda kuti nditaudzise kuti ihurukuro dzinoramba dzichienda. Chekutanga ndechekuti bhuruko dzatakaita navo mumwedzi waJune vakagamuchira ticharamba tichidzokera kwavari nekuti hazviperi zvinoitika zvinoramba zvichimuka zvakarewo kusvika sarudzo dzaitwa tinenge tichingoti ngavaramba vachiona chikamu nechikamu chegadziriro nyanyei kuZimbabwe. Patakataura navo vakatitaurawo kuti vakavandudza anonzi maprinciples and guidelines on the conduct of democratic elections kwava nematsva akabuda muna 2015. Saka tikukurudzirawo vemapato anotonga neanopikisa munyika dzakasiyana nyanyei neZimbabwe kuti vaongororewo zvakavandudzwa neSADC kuti zvinofamba sei pari zvino zvamira sei.
Chipanga mazano cheHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vadewa mavinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri avanodzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa. Vamudzingiri vari kuZimbabwe pari zvino kwavari kushanya. Tavabvunza kuti dambudziko remari rakamira sei semaonero avari kuzviita.
Pamusika watingati panoanotengesa mari mumarodzi pakuradza mukaha kana kuti tingati geti rinoratidza kuti there is a misalignment in the trade kuti vanoratidza kuti bondi noti raakudzika richishaya simba nokuti kana une $100 unogona kupuwa 106 bondi noti asi kana ukaenda kunotenga mushopo zvinotenga zvakafanana asi ivo vari pamusika vanoti kanzi maus dollar ane yatingati high demand nenyaya yekuti vanhu vakawanda vanoda kuimporta vanenge vakabata mabond coins vari kubvuma kuti vatenge us dollar nemari yakati wandei kudarika ye1-to-1 saka izvozvo zvinotiratidza kuti nokuenda kwenguva gepi rero richaramba richikura vanhu vanotengesa zvinhu mumashopu vachamanikidzwa kuti vatengese zvinhu nemapurisi akasiyana saka naizvozvo zvinogona kukonzeresa kuti pave negrowth in inflation kukwira kwemutengo yezvinhu.
Ko, zvii zvamuri kuonawo panze pemabhanga muZimbabwe?
Panze pamabhanga mitsetsa yeche iripo yakakura chaizvo ende zvinhu zvinopisa tsitsi zvinhu zvandogara kutaura kuti inguva zhinji iri kurasa nevanhu vaya vanenge vaifanwa kunge vachishanda yavanopedza vakamirira vachitsvaka mari dzavo.
Asi tambonzwa gavhuna weRBZ vamangudya vachiti vanoda kuwedzeraiwo mari yemabond notes vari kutsvaga chipwe chikwereti kunze uko kubva kuAfriExim Bank ingadarike mari inosvika iyo mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200 million. Zvingabatsira here kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari?
Tikatarisa pavakambotsvaka 200 million yakapfuura hazvina kupedza dambudziko kuona kwangu nemakura kana makiyo zvinogona kudzikira hazvo makiyo asi zvinogona kusapedza dambudziko nokuti kuona kwangu ndinoona vanhu kuti vanoda mari yakati kurei kuti itenderere munyika yatingati money in circulation inogona kuva iri begi neforeign currency kuti ive ine uremu hwakanaka. Saka naizvozvo zvandoratidza kuti dai vangu vakwanisa kuwana figa yakati kurei zvaigona kubatsira nyika asi palevu ya wanita 200 million donazo kuti chino kuna kusa chinja current situation ilipo at the moment although chino kuna kuimprove asikwazi kuzoti zvibatsire kuti zvipedze dambudziko racho.
Tichitarisa iro dambudziko remari ringakanganisa sei vanhu vanenge vachida kutangawo mabhizinesi muZimbabwe?
Mari ndio huru chaizvo pakuti utange business, nekuti mari ndinoita kuti kuchinjira kwanoita magudzi nemaservisi zvive nyore. Saka kana mari isipo, kana mari isinepo, zvinoita kuti vatengi nenamuzvina business vaomezvo chaizvo, nenyaya yekuti havagone kuti zvinhu zvavanenge vachitipika zviwane zvibhadharwa ipapo, uye vanhu vanotenga vazvitenge ipapo. Dambudziko guripo ndiro kutoti masalaries kana kuti maincomes evanhu in general akadzika zvisingaiti. Saka naizvo kana maincomes evanhu akadzikira, zvinoreva izvo kuti vanhu vanokwanisa kutenga zvinhu zvinenge zvichigadzirwa vanogonana kunge vari vashomo. Zvobva zvaita kuti vanoita mabhizinesi avo vasakwanisa kutengesa zvinhu zvakawanda, zvinoita kuti mabhizinesi avo akure nokukasika. Naizvo zvinogona zvinoafekita muchidimbu growth yenyika yose, nokuti mabhizinesi akanga asingakuri zvokukasika, zvinova kuti nenyikawo growth yayo inenge ichikura zvishomo, zvinoita kuti nyika isarure mashure dzokubudirira.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vaCalvin Mudzingiri vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano rinopa rubatsiro munyika reOxfam vamachinda marongwe avanoti zvinhu munyaya dzechikafu zvinenge zvave nani. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tinoona vanhu vachiri pakati pokunetseka zvavo mukuwana, asi tichitarisa mutengo unoratidza iwo kuti uri kudzika kubva panguva iyaiya yatabva iyi yekunyanya kushaishisa kubva $8.50 ndiya ndingati ndo mutengo webhagedhi re 20 liters riya riya rinowanzoshandiswa kupima chibage, kana tichiti 20 kg dzechibage wadzika iwo kuenda pa$6.75. ndo zvatiri kuona matiri kushanda tiri isu tichishanda nevanhu vemumaruwa. Asi kuti titi munhu wese ave necheuviri hatingadaro, vamwe vanowanikawo vachishaya, asi tinoona gora riri nani chaizvo kudarika gore rapera.
Ko, tichitarisawo nyaya yezvipfuyo zvevanhu, zvizhinjika zvanga zvambofa nekushaya mvura, zvamira sei?
Tingati zvimwe zvanga zvafa hazvo panguva iyo, asi kane nyaya dzokuti mukatarisa munyika mvura yakanaya kwese zvayo zvakanaka. Tingati yakanaya zvekutoti mvura yezvifuwo inowanikwa, asi chiri kunetsa ndechekuti chero zvifuwo hazvo zvichirarama kune kwakaita mafloods, tingati sekugo kwesinotuku nekumberengwa ko, ndo kune dambudziko rekuti goho racho harina kuzobudawo zvakanaka. Asi zvifuwo kana zviripo zvakararama zvinorarama nekuti mvura iripo gore rino.
Tombotarisawo nyaya yemadiridziro kana tingati magadheni aya, zviri kufambawo sei kuti vanhu vaone zvokudya?
Magadheni manakira zvakaita ndekuti nekunyaya dzekuti mvura yakanaisisa kudarikidza zvaiita makore apfuuraya, mvura yemagadheni inowanikwa iriko munzvimbo dzakawanda, zvekutoti matinoshandira tiri kuona kuti vanhu vatotanga kushanda nemumagadheni avo. Saka zvinhu zvino zvinobatsira kuti mvura atleast haina kuzoshayika. Zvinosiyana nemakore kuti pakata El Nino apa maitoona kuti chero magadheni acho hapana pokutangira. Saka maenda kunana chimani mani unoona vanhu vachimiridzikana vachimanyawo magadheni avo nekuti mvura iri kuwanika. Chingangova chichinetsa ndechekuti iyo mari yekuti vakwanise manje kuchitanga kuita basi mumagadheni imomo ndo ingangova ichinetsa. Iyezve nyaya dzatakaona dzinonyanya kunetsa inyaya yefiltration, tichiona kuti kazhinji kacho nenyaya dzekusaziva machengetero atinofanira kuita kuti mvura isaite ichizara mumadhamu kana mumawezi matotora mvura, ndo imwe nyaya dzatiri kuedza kugadzirisa sekusfam tichibatsira varimi kuti vazive kuti vangachengetedze sei madhamu avo kuti asazare madhaka. Saka ndo pane nyaya ipapo dzodzongwa mati nyaya dzemadhaka nenyaya dzekuti mvura ikanaya yakanyanyisa, kune kumwe kwaunoona kuti nyangwe mvura iriko inokumidza kuzopera nenyaya dzekuti mune riya vanoti pachirungu siltation. Asi muchitarisa kunyaya uchengetedzwa madhamu zvakanaka, mvura iriko, vanhu vari kukwanisa kuita magadheni avo.
Mukuru wesangano rinopa rubatsiro munyika reOxfam vamachinda marongwe vari parunare muHarare. Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe musikana wechidiki anga ari patimu Zimbabwe imo muno muWashington, apo pange pane chikwata chevechidiki vakabva kuZimbabwe kumakwikwi First Global Robotics Challenge 2017 anga ari kuitirwa imo muno muWashington. Tinokuchingamidzai nemufaro, titaurewo kuti ndimi ani uyezve kuti zvamama makafambira chii.
Ini ndaitwa Tariro Sandra Mzwaka, ndidza Parare High School, Zimbabwe. Ndakauya kuno kuka America ndakamerera Zimbabwe pateam robotics. Taka compete against 163 countries, tikaita number 29. Kuya kwandakaita kuno zvinhu zvakandibatsira zvikuru because sometimes ndaimbochema because ndiri nherera ndaimbochema pandaiona vamwe vana baba vana mai vachifarira vana vavo, but ndakazozviona ndega kuti kuva nherera yange isiri mhosva, but ndofanira kuti ndiriche magoals angu nyangwe ndiri nherera. Saka zvinhu zvakandikurudzira kuti ndiite robotics. Saka kuita robotics kwandakaita ndozvakandishitsa pano pandiri nhasi. Kunoku ndadzidza kuti zvoni uri musikana haufani kuti ichi ndechevakomana ichi ndechevasikana. Unofanira kudzidza zvinhu zvese hapana zvinonzi izvi ndezvevasikana izvi ndezvevakomana. Munhu wese unofanira kuita zvinhu zvakafanana, and being an orphan doesn't stop you from reaching your goals.
Zvii zvaungadzidzisawo vamwe vasikana vechidiki vakateerera pari zvino?
Vasikana vari kuteerera pari zvino, ndinoti zvoni musikanzwa ngatiregei zvevakomana zvimotombosiya mombotanga madzidza. Vakomana haumbotiza, vakomana vazhinji munyika stereki, saka motombosiyana nazvo and then moita zvechikoro. Ticha vangu veaccounts vagara vachindudza kuti zvoni musikana une hembe 3 chete dzaunofanira kupfeka, hembe 3 dzaunofanira kupfeka, ii school uniform yako, graduation gown ne wedding gown rako. Ukanodarika 1 hembe ipapapa wozoti hausi musikana akakwana.
Tipewo nhoroondo yeupenyu hwako semusikana wechidiki.
Inini pana ndine mwedzi 5, baba vangu vakafa nekuda kuti vangu vaine malaria, and then ndakusvitsa 6 years mama vangu vakashaya. So ndakatanga kugara nabamunini vangu kukura navo, and then vandazombonogara kumusha kwamutare, and then ndagrade 7 pandaidzokera kuHarare, ndogara kuHarare. Ndobvandaita grade 7 yangu, ndobvandapasa grade 7 yangu, izvi pandatanga form 1 yangu paHarare High School. Izvezvi zvindiri form 4 ndikunyora gore rino muna November.
Ukatarisa iwe zvauri kusangana nazvo muupenyu, ungati chii chakakupa kuti ushingirire kuti uzowanikwa iwe uri mumakwikwi iwaya erobotics?
Chakanyanya kundimotivata sereki muupenyu hwangu inyaya yekuti baba vangu vakafa nemalaria after varovara for 1 week. Saka ndoda kuedzawo kuti ndikwanise kubatsira vamwe vana kuti vasatorerwo vabereki vavo sezvandakaitirwa inini.
Tinoona uri kugara paHarare High School muMbare, unoona remangwana rako rakamira sei?
Inini chinhu 1 chandakadzidziswa uye nemamentors angu like Mrs. Mari vakanditi kugara mugeto zvinabasa nekuti chii, zvinyatsozvibuditsa pachena usatombunyare kuti unogara mugeto. Ndine vamwe vasikana vane vanogara kumadhodho asi ndinototaura navo nyangwe inini ndichigara muMbare. Saka zvinhu zvinongondikurudzira, and ndinoona ramangwana rangu rakajeka because I have passion yezvandiri kuita uye zvandiri kuita zvacho ndinozvifarira. Saka ramangwana rangu rakajeka zvisingaiti.
Rutsigiro rwupi rwauri kutsvaga pari zvino?
Inini ndoda kubatsirwa nemari yeschool. Hakusi kuti zvoni vana bamunini vangu vandiri kugara navo havagoni kundibhadharira, asi ivo vanewo vana vavo ndichida kuvarerutsirawo uye ndoda kuita malessons kuchikoro. Sometimes ndinombopota ndichivharwa nemats, saka ndoda kuita malessons kuti ndikwanise kuita zvakanaka magrades angu. Vanokwanisa kukondakta Miss Mari ndogara paHarare, saka vanokwanisa kuudza Miss Mari, and then Miss Mari vanondiutaurira zvese.
Mhuri yababa mudiki yakakura sei?
Bamunini vangu vandogara navo vane vana 3, umwe wekutanga first born anonzi Anesu iform 4, wechitu anonzi Trish igrade 4 ane 8 years, and then wechitiri wacho anonzi Anotida ane 4 years.
Ungati wawana uchibatwa sei imo muno muAmerica pawashanya?
imi muamerika muno mdabatuwa shakanaka kunyanyanya ni madzimai yao ya kunusoti kuru zira isu echidikwa ya watitambira shakanaka hii ndonzo kufara cha izu
aiwa nguwa yedu ndiyo ya itashanje tunokutenda tariro mazuwaka kungewanga uinesu pano pachirongwa chedu chino tarisa chino sangana anevanu kazi muupenyu chirongwa ichi muno chipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Aiwa tinotenda zvikuru Mavelasa iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Zvino gamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi mchirongwa chedu tine hurukuro nemurwiri wekodzero dzevano Dr. Patson Dzamara avo vakawanikwa vaine mhosva yekubvutira mapurisa mboma pamwe nenguvani uye kutadzisa kufambiswa kwemitemo yatingati obstruction of justice vakatongerwa kugara mujeri kwegore rimwe chete kana kuti voshanda vachitsvaira nekuchenesa nzvimbo yeHarare Magistrates Court. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 Dr. Dzamara.
Ndokutendai nenguva yamatipa yekuti titaurirane.
Dr. Dzamara, mazuva apera aya vana vakaenda veZimbabwe vakangozoshamisika vachinzwa kuti Dr. Dzamara wawanikwa vaine mhosva yekubira mupurisa tsvimbo yake uye kuvhiringidza mafambisirwo emutemo. Mungatiudza nhoroondo yakasvitsa panyaya iyoyi?
Mukatarisa muhistori yemutemo muno muZimbabwe kuri kuti chero zvakaitika tomboti zvakaitika kazhinji kacho kana kuti pese pazvakaitika zvinhu zvakada kudaro vanhu vanongopiwa mutongo wekuti vobhadhara faini. Asi izvozvo takatongerwa mutongo wekuti tipinde mujeri gore rimwe chete 12 months kana kuti toita community service 350 hours, nova idzo 2 months munhu achishanda kubva na 8 kusvika na 4. Zvinova zvinhu zvakatatyamadza vazhinji, zvinova zvinhu zvakatitatyamadza izvinhu isusu. Asi nekuzivawo kwedu kuti isusu haizi nyaya yekuti tine mhosva yatakaita, asi inyaya yekuti tiri kumira tichiti hurumende yavamugabe iri kutadza basa. Tiri kumira tichiti hurumende yavamugabe kaidzose itaidza marava wakadhora. Tiri kumira tichiti hurumende yavamugabe kairege huori. Tiri kumira tichiti hurumende yavamugabe kairege utsinye kuvana veZimbabwe. Izvozvo ndo zvatakabatsirwa.
Saka muri kupikisa here mutongo wamakapiwa uyu kana kuti muchangoshanda maawa iwayo?
Takatanga kushanda ndikati ndakashanda mazuva angakwanikuita 8. Asi takakwanisa kunge tichiapplya kucourt kuti tinge tichimira community service nendava yekuti takaapila kuhigh court. Takatutsumwara kuhigh court tichiti mutongo uyu waiitwa nedare remagistrate hauna kuitwa zvakanaka. Saka nyaya yako high court. Saka takamirira kuti nyaya izotongwe kuhigh court. Isusu hatichaenderere mberi tichiita community service. Saka nyaya yazotongwa kuhigh court kwacho.
Saka munotarisira kuti inonzwikwa riini kudare repamusoro?
Nyaya iyi haizi agent, haina kupinda iri agent. Saka inotogona kutora mwedzi mizhinji kana makore chaiwo isati yanzwiwa kuhigh court. Asi tiri kungotifadzawo nekuti hatisi kuenderera mberi nei nekuita basa recommunity service ratakatemerwa. Nekuti zvinhuwo zvazvakuti tadzidzawo kana kushandawo mabasa edu nekuitawo zvimwe zvinhu. Zuva rega rega kubva na 8 kusvika na 4 tainge tichiita community service.
Asi muri kutarisira here kuzoramba muchienderera mberi nezvakaita kuti musvike pakusungwa izvi kuratidzira nezvimwe zvakadaro?
Gaintare ndichiti hanzi kana munhu wadenha mangwiro otokwinya akanganyimo aengarara. Sakani nekunzwisisa ikoko nekuziva kwedu kuti takadenha mangwiro tinotokwinya. Hongu zvinhu zvinooma, hongu zvinhu zvinogona kuenda nepazvakange zvaitika patakapuwa apa. Asi susu ticharamba tamira pachinhu chakanaka nendaa yekuti azvise zvakaitika muupenyu huno kuti tirambe takanyarara vamugabe nehurumende yavo vachimbunyikidza vana vezimbabwe azvise zvakaitika kuti isu tirambe takanyarara vamugabe vasina kutitaurira kuti taidza mara akaendedzi azvise zvakaitika kuti isusu tirambe takanyarara vachiita huori vachiita hutsinye isusu tinobvuma chero kufira kodzero dzedu so isusu sevechidiki tiri kuti nguvawo yakwana yekuti timire pamukaha nguva yakwana yekuti isusu tirwirewo kodzero dzedu tinoramba tichiroera bhora mberi kusvika ragohwa ende richagohwa chete nerimweni ramazuva
aiwa tinotenda zvikuru vadzamara nekuwana nguva yekutaura nesu
tinotenda baba
manga makateerera kuhurukuro yataita naDr. Patterson Dzamara muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga nekutipa chirongwa upenyu hwedu. Asi tisati tavhara chirongwa chedu, regai timbonzwa mumhanzi weZim Dancehall kubva kuna Killer T mukomana wepambara apa.
Kana wakatongozvarwa neskiri rako iroro, chitongofamba neskiri rako. Kunyangwe uchifaisa mandiri yako iyayo, chitongofaisa neskiri rako. Nyakuti twagwa kumba isusu hadirare padeni pavano famba nefuti isusu tinofamba na Jesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita muwegeto takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita muwegeto vegeto rangu daira geto yuti dairai achipe takasia kwedu kwa chinoziva achinongo mira mira achichito daisira takango daro takazvarwa takango daro atirege kuita muweke takango daro takazvarwa takango daro atirege kuita muweke tinodzirova ngoma kunyangwe tiri sapapeni pavanorara na 6 isusu tinorara na 10 pavanotsvagwa kumba isusu hadirare padeni pavanofamba nefuti isusu tinofamba na Jesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita muwege takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita muwege vegeto rangu dairai mageto yuti dairai achipe takasiya kwedu kwa chinoziva achinongo mira mira achichito daisira takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri
nako kambo takangodaro kubva kuna Killer T kamusambo keZim Dancehall Killer T anokwenya magitare ari mumusha wevazhinji wembare. Aiwa amawadiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti havana chivimbo nesangano riri kuita zvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission sezvo vachiti mune kupindira kwakanyanya kwevemauto. Mutengo wechibage unonzi wave kuderera kune dzimwe nzvimbo munyika nekuda kwegoho rakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com uye musakanganwawo kuenda paFacebook yedu yeVOA Shona. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murarire zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.